Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, kurume 14, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimbawo kuti mave nezuva rakanaka reValentine's Day. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai BT vanombochengetedzwa nemapurisa muHarare. Zvinhu hazvina kunyatsojeka kuzvikoro sezvo vamwe vana vachiri kudzoserwa kudzimba varairidzi vachiti havana mari dzekuenda kumabasa. Nyika yorangarira nhasi mabasa akabatwa namushakabvu Morgan Tsvangirai avo vakashaya musi wa14 kukadzi muna 2018. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa vatendai BT vambochengetedzwa nemapurisa apo vanga vachitsvaga rutsigiro kuGreendale muHarare pamberi pesarudzo dzemabuy elections. VaBT vanonzi vazosunungurwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwa nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri muhofisi. Hatinawo kwanisa kubata gweta ravabiti vaAlec Mchade Hama. Zvichakadaro vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU-PF vaMike Bima vaudza vatori venhau kumuzinda webato ravo muHarare kuti kune vatsigiri vebato ravo vakarohwa nevanopikisa kuBulawayo. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi tabatawo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Tine urombo semusangano nemashoko atatambira munguva dzamangwanani uye nezuro kuti nengo dzemusangano weZANU-PF idzo dzaiatenda musangano wekulonjewa kwebuy elections campaign under the banner urban renewal by the president wakaitwa kuEPF. Musangano weZANU-PF wanga wakaisa mavirtual audiences throughout all the country's 10 provinces.
Nechinangwa chei?
Kuti vanhu vange vachiteerera vari izvo zvaita kuti vatsigiri vedu vagogona kuronga kuti vofambisa sei basa remusangano sekuparirwa kwanga kwaitwa nomutungamiriri wenyika kubva zvino. Nengo dzedu dzakarohwa kunjuwe sundowns kuBulawayo nenhengo dzebato rinopikisa dzataudzwa manherano kuti dzinofungidzirwa kuti inhengo dzebato idzva riri kunzi rakafomiwa navachamisa dzeTCCC. Mashoko iwayo haana kutifadza nokuti takatarisa sarudzo idzi. Musangano weZANU-PF ngativhotei murunyararo, ngatisiyanei netsika youmheswa mukono yokubvisana mazino nokubvisana maziso. Hazvina kunaka, musangano weZANU-PF hauna kuzvitambira zvakanaka.
Saka muri kutora matanho api pari zvino kuona kuti inyaya iyi yaferefetwa?
Sokutaura kwaita vamutsvangwa mutauriri wemusangano, kutaura kwaita vaBima vanova mukokeri wemusangano vati ngatichimirirai tinzwe kumapurisa kwakamhangarwa nyaya, nokuti isu tinoti kana mhosva ichinge yaparwa inoendeswa kumapurisa kwete kuma NGOs kwete kuma embassies. Ayo mapurisa ane statutory duty to enforce the law muZimbabwe, ndokwatinoisa nyaya. Saka pari zvino nyaya dziri ikoko.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Sezvo tichitemawo tisina divi ratinorerekera, tabata mutauriri weCitizens Coalition for Change muzvarifadzai mahere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Isu ve Citizens Coalition for Change Triple C hatiti zvemhirizhonga hatiti zveviolence tinotenda mune runyararo saka tisitoziva kuti veZANU-PF vari kutaura nyaya ipi tanga tisipo tinokurudzira mapato ose kuti aite maactivities avo murunyararo nokuti ndo Zimbabwe yatoda kugadzira isusu seTriple C tinotenda murunyararo nemukugarisana zvakanaka sezvakanaka kanyorwa muconstitution yedu.
Mutauriri we Citizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda munyika vari kurangarira nhasi rufu rwegamba munyaya dzekurwira utongi wejekerere vamogen tsvangirai ava vakashaya nechirwere chegomarara musi wa14 kukadzi 2018. Vatsvangirai vainge vari mutungamiri wekutanga webato reMDC uye vaivo mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kwemakore akawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi nyadzo zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Pava nemakore iwawo mana vachangirai vazorora kana takatarisa zvavakaita tichaona kuti munhu wakabata zvikuru kwazvo tikatarira petingada kuti nditangire ndepavanga vari mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vari Secretary General muchaona kuti vakaita zvikuru kwazvo pakusunda pakuti kodzero dzevashandi dzive dzinoremekedzwa. Kusunda kwavo ikoko kana kuti kurwa kwavo ndo kwakazoguma kwaita kuti vave vanova mutungamiriri wokutanga webato raitsigirwa nevashandi re movement for democratic change.
Zvainge zvakakosha sezvo
takatarira bato irori tichaona kuti vachangirai vakapinda mukurwa kukuru vakapinda muma sacrifices andingati ma sacrifices muchirungu akawanda vakapinda mukusungwa vachangirai vakapinda mukurovga vakapinda mune zvakasiyana siyana mukatarira muchaona kuti basa ravo iri vari mutungamiriri wemovement for democratic change ibasa rakaita kuti pave nebato rezvematongerwo enyika rokutanga rakanyanyomira rakasimba pakukwikwidzana neZANU-PF kunyanya sei takatarisana nenguva yokubva muna 1987 paka nyorerwa nachibvumirano pakati peZANU-PF nePF ZAP muchaona kuti tanga tatonangana negwara rebato rimwe chete munyika kana kuti one party state.
Sei zvakaitwa navatsvangirai zvainge zvakakosha?
Vatsvangirai zvavakazoita vakaita kuti urongwa ihwohwo huve hunobviswa hungu pashure apo tatamboonawo vatekeri vachizama asi yetingati formidable challenge chaiyo chaiyo kuZANU-PF yakazobva kumovement for democratic change. Mukatarira muchaona kuti pakaitwa mhindupindu dzakawanda dzokuda kuti bato iri rive rinoparara asi muchatarira kuti bato iri harina kuparara kunyange nazvino richipo hongu rava haro kunzi Citizens Coalition for Change.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Zvinhu hazvina kunyatsojeka kuzvikoro sezvo vamwe vana vachiri kudzoserwa kudzimba varayiridzi vachiti havana mari dzekuendesa kumabasa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzidzisi wemuchinhoye asina kuenda kubasa nhasi vaRosten Mutapwa vanoti kunyange vanga vachida kuenda kubasa zvanga zvisingakwanisike nekuda kwekuti vakambomiswa sezvo vainge vasingaende kubasa kubva zvavhurwa zvikoro vachinzi vasakanganise tsvakurudzo nekusasvika pazvikoro zvavanodzidzisa.
Hapana chatichachi inja kufapani za takataura paya pokutanga. Nyayari ponde kuti takato zowe zira na kuti takazo msuno minister wa education wa chitaura watuwa nuweza wa siri kuenda kubasa. Masasi pendwa 4 weeks. Kulewa ya sukizuza chitaura kwa nisi kutzogera kubasa jiru tati shida. Nuhuzi kutizogere kubasa tilipa suspension teta akunzi taku kanganisa chakuruzo za waru kuhita. Kusumuru kwa tunu fana na kushandira. Saka barisu yezi tilikuumba. Kicharamba tilikuumba. Inya kuti atiye ndi kubasa ndi kuda kwekuruziro chete. Tinotizo sera kubasa inyaye mari inova iyo yatisatitapiwa.
Izvo zvatsigirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavashira Zhou vanoti havana kumbobvira vati nhengo dzavo dzidzokere kuzvikoro. Vazhou vanoti nhasi vadzidzisi vakawanda havana kuenda kubasa vachiti varega nekuda kwekuti vakadzingwa basa negurukota rezvedzidzo uye vamwe havana zvikwanisiro zvekuti vaende kubasa.
Nhasi uno muzvikoro hamuna varayiridzi. Zvikoro zvakawanda magedhi awanikwa akalokwa. Vana vaenda kuchikoro nevanga vachifunga kuti vanganotanga fomu 1 vangowana kusina varayiridzi.
Vazhou vanoti zvikoro zvinongovhurwa chete kana vadzidzisi vakapiwa mari dzinovakwanira. Danho ratsigirwa nevaimbo vegurukota rezvidzidzo muhurumende yemubatanidzwa vaDavid Coulthard. VaCoulthard vanoti chinhu chinosuwisa ndechekuti vana vechikoro vave nemakore maviri vasingadzidze zvakanaka. Vakakurudzira kuti hurumende pamwe nevadzidzisi vakoshese dzidzo yevana panhaurirano dzavo.
My comment relates to the needs of children that should always predominate above the interests of trade unions, above the interests of political parties, above the interests of government. And everyone needs to be working together now to not just get schools open.
Akunotaurira webazi redzidzo yepasi vakaungana ndoro vanoti vadzidzisi vakawanda vadzokera kubasa nhasi uye vana vatanga rugwaro rwefomu 1 zvakanaka.
Tiri muzvikoro izvezvizvi ini pasi pari zvino ndotori kumadevelele south kugwanda uko atinenge zviri kudadisa kuona kuti vadzidzisi vanenge vadzokera muzvikoro uye vana vari kudzidza zvemhando yepamusorosoro zviri kufadza. Mafomu 1 atangawo chikoro zvakanaka, saka dzidzo rinoendera mberi zvakanaka.
Vandoro vanoti havana huwandu huzere hwevadzidzisi vakambomiswa basa vachiti vasaziva kana vapa vadzidzisi vose vasiri kuenda kumabasa magwaro ekuti paongororwe kuti sei vasiri kuenda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Magweta arikumirira mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega Jeffrey Moyo azivisa dare remeja Street Mblawa yonhasi kuti achaita chikumbiro chekuti nyaya yaakatarisana nayo iraswe nekuti muchuchisi haana kubudisa umbowo wekuti Moyo ane mhosva yakapara. Mutoreri wenhau Kudza Naimsengi anotipa nyaya inotevera.
Kunzwikwa kwenyaya yaMoyo kwapetwa nhasi mushure mekunge dare ranzwa umbowo kubva kuna vaacademy Chinamora vanove mushandi weZimbabwe Media Commission avo vange vari mufakazi wechishanu vakasarudzwa nemuchuchisi kuti vape uchapupu hwavo munyaya iyi. Mukubvunzurudzwa kwavaitwa naana Beatrice Mutetwa, vachinamhura vabvuma kuti zvinhu zvisiri pamutemo kuti bazi rekufambiswa kwemashoko rive nechekuita nekunyoreswa kwevatapi venhau vanobva kunze kwenyika sezvo boka reZMC riri boka rakazvimirira rega pasi pebumbiro remitemo yenyika. Asi vati izvi zvinhu zvinogara zvichiitwa nekuti ndiwo mashandiro agara aripo pakati peboka ravo nebazi rezvekufambiswa kwemashoko. Vachinhamura vabvumawo kuti munhu anenge achida kunyoresa kuboka iri semutapi wenhau kana kubatsira vamwe vanenge vachida kunyoresa haana zvaangaziva zvakawanda zvine chekuita nemashandiro anoita veboka iri. Kune vafakazi vana vakatopa uchapupu hwavo kudare. Amai Mutetwa vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti muchuchisi vaAcumen Coupe vachadeza vamwe vafakazi asi zvazvina kuitika.
We came believing that the state had three more witnesses to call. That's the investigating officer, the gentleman from Ministry of Information and the gentleman from the commission. Only the gentleman from the media commission testified. And after his testimony, the prosecutor closed his case.
Tawia takatarisira kuti pane vamwe vafakazi vatatu vachapa uchapupu vanosanganisira akaferefeta nyaya iyi nemumwe anoshanda kubazi rezvekufambiswa kwemashoko pamwe naivo vachinamhora. Asi vachinamhora ndivo chete vazopa uchapupu mushure mezvo muchuchutsa achibva atanga apeta nyaya yake.
Amai Mutetwa vati maonero avo ndeyekuti muchuchisi haana kukwanisa kubudisa pachena kuti mwoyo wakapara mhosva, izvo zvavapa kuti vazivise Dare kuti vanoda kukwidza chikumbiro chekuti rirase nyaya iyi.
We are of the view that the state evidence is insufficient for purposes of putting our client on his defense, and we have asked for a week within which to file an application that he be discharged on the basis that the state has not made out a prima facie case. The magistrate has directed that the state file its response by the 1st of March and he will render his ruling on the 7th of March.
Maonero edu ndeyekuti umbowo hwakapiwa nemuchuchusi kudare hauna kukwana zvingaite kuti mwoyo amiswe pamberi pedare achibvunzurudzwa nezvenyaya iyi. Nekudaro takumbira nguva inokwana vhiki kuti tikwanise kuunza kudare chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe, nekuti tinoona sekuti muchuchusi havana kukwanisa kuratidza zvizee kuti mwoyo ane mhosva.
Mutongi wedare vaMark Nzira vati vachapa mutongo wavo musi wa7 kurume. Mwoyo akasungwa muna kubvumbi gore rapera akazobvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso mushure mekugara muchitokisi kwemavhiki anopfuura matatu achinzi akabatsira vatapi venhau vekuamerica vaviri Christina Goldbaum naJoao Silva vanoshandira bepanhau reNew York Times kuti vapinde munyika zvisiri pamutemo. Vaviri ava vakadzingwa munyika vasina kuwana mukana wekumiswa pamberi pedare pamusoro penyaya iyi. Mwoyo anonzi akabatsira vaviri ava achishanda pamwe nemumwe mushandi weZMC Tavang Manika uyo ari kupomerwa mhosva imwe chete asi ari kutongwa pachake ega. Kusungwa kwamwoyo kwakashorwa nemasangano akawanda kusanganisira veCommittee to Protect Journalists iro rakati uyu waive muenzaniso wakaipa wekushungurudzwa kuri kuramba kuchiitwa vatapi venhau munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Apo nyika dzepasi rese dziri kucherechedza zuva rechirwere chepfari, vanorarama nechirwere ichi munyika vanoti vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana kusanganisirawo kudhura kwemishonga pamwe nekushayikwa kwayo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Muzave Cherichi Mugawa vane makore makumi maviri nemaviri ekuberekwa vanoti vakabatwa chirwere chepfari vaine makore gumi nemanomwe, uye vanotiwo vanhu vazhinji havanzwisise nezvechirwere ichi.
Vakawanda havanzwisise kuti chine zvikonzero zvinotoda mushonga inobva kune vana chiremba vakaverenga nezvechirwere ichi. Vazhinji vanofunga kuti kuroiwa kana kuti mweya yemadzinza inenge ichiteerera munhu kana kuti madhimoni rodambudziko rihombe randinoona rinosanganiswa naro nevanhu vanorarama vaine pfari.
Muzvave Magawa vatiwo mishonga yepfari idambudziko guru munyika sezvo ichinetsa kuwana uye kudhura zvakanyanya. Izvi zvatsinhirwa navataura ikadzviti vanoshanda netsangano reEpilepsy Support Foundation Zimbabwe, variwo mutungamiri weEpilepsy Alliance Africa vachiraramawo nechirwere ichi.
Mishonga iyi vamwe vazhinji vacho vari kupedzisira vazongokwira vadefaulta yatinoti defaulting pachirungu. Nenyaya yekuti cheapest medication ye 1 month supply yemwedzi inotangira pa$6 kusvika kuma$53 zvichidhipenda kuti unotora mingani mishonga nekuti tine epilepsy dzakati siyanei.
Vakadzviti vatiwo kunyange hazvo muZimbabwe muchinzi pavanhu zvikamu zviviri kubva muzana vane chirwere chepfari vanoti vanofunga kuti uwandu hunodarika apa sezvo dzimwe mhando dzepfari dzisingaonekwi nemaziso vakazviti vatiwo kurudziro yavo kuhurumende ndeyekuti mishonga yepfari igadzirwewo munyika
hurumende ichikurudzira private sector kuti mamwe mishonga ichikwanisa kugadzirwa yakati wandei muno muZimbabwe pane kuti mishonga inenge ichinobviswa kunana India nedzimwe nyika vaichowanikwa ichigadzirwawo munomu kuti zvirerukire vanhu
nyanzvi mune zvezvirwere zvepfungwa Dr. Anesu Chinoperekwei vatsigirawo kuti mishonga idambudziko munyika zvikuru kumaruwa vatiwo chirwere ichi chinoitawo kuti vanhu vasakwanisa kuita mamwe mabasa akadai sekutyaira kana kushandisa mishina yakasiyana-siyana
pane mamwe mabasa atisingakurudziri semachiremba kuti ange achibatwa nevanhu vane chirwere chekare kunyanyanya kana chisiri kurapwa mune zvakakwana saka tinoona kuti kushandisa heavy machinery kungava kumaindustry kana kuti kudraivha chaiko dzimotokari diki kana midhudhudhu kusanganisira zvese nemotokari hombe dzakaita semagonyeti hatizvikurudziri kune vanhu vane chirwere chekare
Dr. Chinoperekweva kurudziro veruzhinji kuti vatsvage kubatsirwa kuzvipatara vachiti munhu akanwa mishonga anorarama upenyu hwakanaka vatiwo munyika munodawo kuitwa dzidziso dzezvechirwere ichi tina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano nezvechirwere chepfari ichi sezvo vanoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi rezveutano Dr. Justice Mudavanhu vakati titaura naDr. Patience Maunganidze mukuru anoona nezvezvirwere zvepfungwa Dr. Maunganidze vati vaida kutanga vapiwa mvumo yekutaura nesu uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 rinova zuva richipiri izvi zvichiitika vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nevana kana kuti 5374 vanhu makumi masere nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe zvine mazana matatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 231381 Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga vave mamirioni mana nezviuru mazana matatu zvine gumi nezvitatu nemazana manomwe nemakumi masere nevatatu kana kuti 4,313,783 vabaiwa nhomba kaviri vave mamirioni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mana nemana ane mazana manomwe nemakumi mashanu nemashanu kana kuti 3,344,755 vanhu vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi masere nematatu nemazana maviri nemakumi manomwe nevana kana kuti 83,274 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka Vanhu pasi rose nemunyika nhasi vari kucherechedza zuva reValentine's Day. Vazhinji vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma vashandisa zuva ranhasi kupa zvipo kuvadiwa vavo. Marvelous Mchanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nevamwe vateereri veStudio 7 nezvekukosha kwezuva iri.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chatiri kuita nhasi chekurangarira zuva reValentine's Day, zuva rerudo. Regai timbonzwa zviri kutaura vamwe vatsigiri vedu veStudio 7 pamusoro pezuva iri.
Ati Zimbabwe zita rangu ndinoitwawo Mawendo ndichizivikanwa nezita remukurumbira rinonzi Mawendo Foundation. Nhasi zuva reValentine, zuva rerudo. Valentine haireve kuti rudo chete kune waunodanana naye asi rudo kune munhu wese waunowirana naye nemunhu wese wakagarisana naye. Saka inini ndinoti kumaWindo Foundation, nasi tiri murudo nemunhu wese ari mumagitare, nemunhu wese anosapota magitare, nemunhu wese ane chekuita nekufara, nokuti isusu basa redu nderekufara.
Pane zvimwe zvaitika zvakufadzai here muzuva ranhasi reValentine's Day kudai?
Nhasi semaWindo Foundation tiri kufara pazuva reValentine, nokuti mutsepo medu nemaWindo Foundation tane mwana munyowani, takabatsirwa nemwana munyowani nezuro. Saka tamutambira nhasi mumba medu nhasi. Tane mwana munyowani anonzi Shinsomani, baba Disanti, vanozikana nemukurumbira wokuimba. Vamutsepo yemaWindo Foundation. Saka nhasi uno tiri kufara, tine rufaro rwakanyanyisa. Kukufarira mwana munyowani anapinda mutsepo medu. Saka tiri kuti kune munhu wese vari mativa nenyika, kunze kwenyika kwese, nemuZimbabwe nemuAfrica mese, tiri kuti kana pane vanhu vanoda kufara kuda kushandidzana naShinsomani, baba Divandi, munokwanisa kubata maWindo Foundation, ndiwo yako manaja Shinsomani. Sazuva reValentine rakadai sonhasi rakatikoshera, nokuti tatambira mwana munyowani apinamba medu. Saka namuchida Shinsomani, kwakutibata isusu panhamba dzedu dzinoti +263 773 045 907 kana muchida kuShinsomani.
Pane vamwe vaimbi vamunoshanda navo here muMaWindo Foundation umu?
Tinoshanda nemaartist akawanda zvikuru, vana Kilati, vana baba Macheso, vana Jasignal, vana Colors. Tinoshanda nemaartist akawanda, asi Shinsomani ndiye mwana wedu munyowani apinda musepo medu. Saka kana muchida kuti muone kufadzwona Shinsomani, munotifonera panhamba dzerunhare dzatakuudza idzi. But tinongoti happy Valentine to everyone. Munhu wese toti uvai nezuva rakanaka. Ngatifananei rudo, tibvise hatred, ruvengano, kuvengana kwechekushoma, asi tiwanze rudo. Happy Valentine everyone. I love you so much. Love from MaWindo Foundation.
Regai timbonzwa kubva kuna mukoma Donald Mamboma vari kuSouth Africa.
Chete mavilasi makadiko. Ndi Donald Mamboma kuno kuRustenburg, ndichiti happy Valentine's Day kwamuri ko kuAmerican. Tenda kuti mava nezuva rakanaka chaizvo, imi nemudiwa wenyu nevamwe vose vamunoshanda navo nevadiwa vavo, nokuti ndinoziva kuti vamwe nomwe anenge ane munhu wake. Hai, zuva rakanaka chaizvo.
Imi makwanisa kuwanikwa muchifara here zuva iri reValentine's Day kudai?
Ngoti chanetsa ndechekuti vamwe tete tiri kumabasa tinazokwanisa kuwana hedu nguva yekuti tinotandara nevatinodanana navo. Asi vanozviziva kuti tinovada, ndangokutendai State Marvelous. Tichingotenda nezuva rakanaka kudai. Ndizviva kuti vamwe havaitendi mazviri, vamwe vanotendawo mazviri. Zvinongosiyana siyana nekuda kwekuti ndiwani uye unogarepi kana kuti unotane zvei. Asi tongotiwo sezuva ratakangokura tichingoziva kuti riripo pakarenda kana kuti rinongocherekedzwa. Saka tinongozvitendawo izvozvo. Tichingotenda nevakatanga nekwarakabva nekwazvakatangira, tinongotendawo nevakazviita ivavo. Asi zvekuti tichingoziva kuti zuva uri kuti nongoicherekedza zvinhanho zvawafamba murudo nemwe wako kana mudzimai kana uri murume, unogona kutora sereflection sezuva rokuti unongochitarisa kuti kwakabva kukamira sei nekwauri kuenda kukamira sei. Saka ndinongotendawo nezuva rakadai iro chete mapelasi. Tichitendawo futi kuti zuro rakanga riri zuva rewireless reworld radio day. Takukutendai pastudio 7 nenhau dzamunotipa, nhau dzina dira dzakarerekera, nhau dzakabhalanza, nhau dzakazvimirira pachadzo. Ndangokutendai tete mavelasi. Ndichingotenda ndichingoti long life Voice of America. Ndakutenda ndimhorosawo hama dzose neshamwari vokwamamboma mushagashe kuzimuto. Ndimhorosa vose vanondiziva ikoko, hama neshamwari dzose dziri ikoko. Ndimhorosawo mbiya vangu kuzaka vanonzi mbiya Adoni. Ndimhorosa vose vanondiziva kunyange kutrayangle kusamba range. Ndimhorosa hama dzose vatete vangu vari kumvuma vanonzi vatete vaifungi Hamudhara Chamagaga Charo Nyoka hapo ndichiti makadiko. Ndichimhorosawo mudhara wangu pagutu pahigh school hapo mudhara nome ndichitamba nevose vanondiziva ndichiti muve nezuva rakanaka, zuva reValentine's Day.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai nemazwi erudo atanzwa kubva kuMaWindo Foundation uyezve namukoma Donald Mamboma. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda vose vatataura navo muchirongwa chedu chanhasi ichi. Muchirongwa chelive talk na 8 p.m. nasi tikutarisa nyaya yesarudzo dzemabai elections uye urongwa hwekunyoresa vanhu kuti vange vachivhota musarudzo dza 2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anogonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murane zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ku studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 14 kuNhlolanja 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili.
We had our members attacked in Jube in Bulawayo. We had campaigning teams who were going around doing their business, and we have been informed that they were then attacked by members of the opposition.
Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo ahlaselwe ngabasekeli bamabandla aphikisayo koBulawayo namuhla atshaywa ngamatshe lamarekeni ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections.
Ubotshiwe namhlanje kungalasizathu ngamapholisa eGlendale. Baphonga umbopha bethwele izikhali amasotsha amapholisa amathathu ethwele izikhali lomisi yayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi omunye wabasekeli bakamongameli walo umnumzana Tendai Biti uke wabotshwa ngamapholisa namuhla. UZulu uveza imbono etshiyeneyo ngosuku lwezithandani olunanzwa namuhla olwe-Valentine's Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo ahlaselwe ngabasekeli bamabandla aphikisayo eNjube koBulawayo namuhla ekuseni atshaywa ngamatshe lamarekeni ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Uskomichi waleli bandla umnumzana Mike Bima utshele intathelizindaba eHarare ukuthi amanye amalunga eZANU-PF alimele ahanjiswa esibhedlela. Wengeze wathi ibandla lakhe limangalelo ludaba emapholiseni. Ebuza ukuthi ngabaliphi ibandla abatshaye amalunga abo, uBima uthe bebengakabi leqiniso. Kodwa uthe abakwazi mhlophe ikuthi bahlaselwe ngabamabandla aphikisayo. Ekhuluma phezu kodaba olufanayo, isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Chris Mutswangwa uthe kuyadanisa ukuthi udlakela lolu lwenzakalela nxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaze ukuthula ngomgqibelo emhlanganweni wokukhankasela iZANU-PF kukhetho. Nanka amazwi kaBima.
This morning, we had our members attacked in Jube, in Bulawayo. We had campaigning teams who were going around doing their business, and we have been informed that they were then attacked by members of the opposition.
Ekuseni namuhla kulamalunga ethu ekade ekhankasela ukhetho atshaywe ngabasekeli bamabandla aphikisayo eNjube koBulawayo. Atshaywe ngamatshe lamarekeni. Ngike ngaxoxa lelinye ilunga lethu lisithi liya esibhedlela ukuyabona ukuthi bangaki abalimeleyo lokuthi balimale okunganani. kuyadanisa ukuthi abasekeli bethu baphanjaniswe ngalindlela bezikhankasela nje. Kuyadanisa njalo kakhulu ukuthi kube lodlakela lolu ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaze abantu ukuthi bakhankase ngokuthula kungela dlakela emhlanganweni wakhe awenze ngomgqibelo.
His Excellency the President really appealed for peaceful campaigning on Saturday.
Umnumzana Mike Bima ngosikomithi webandla lezano PF ubekhuluma lentatheli zindaba eseHarare. Sixoxe njalo lesikhulumeli seCitizens Coalition for Change kwaBulawayo umnumzana Sudan Chirodza, yena othi abasekeli bezano PF bengaba betshayene bona bodwa. Uthi bona njengeCitizens Coalition for Change abalani lokwenza lalolu dlakela.
Ibandla lethu vele intethwa udlakela asikwazi, udlame asikwazi. Sinqasicabangela sibonani ngama-faction weZANU-PF, hathi ukuthi bangabantu be-Citizens Coalition for Change. Njalo ngibona ukuthi yikuzama ukusingcolisa. Kuvele kuyaziwa ukuthi nxa kusiba lodlame esigabeni ngabantu bezana ababehlasele abantu abazihambelayo, abantu vele abazenze umsebenzi wabo ngokuthula. Lokhu siyakwala. Esikubonayo yikuthi izanu sizama ukuzitshengisa yona njengabantu abangalamandla, kodwa siyakwazi ukuthi izanu isekelwa amapholisa, isekelwa amapholisa asebenza nzitsha, isekelwa amasosha. So siyakwazi ukuthi izanu ihlomile nxa sokubuya indaba sodlakela.
Umnangagwa simuzwe ngomgqibelo ekhuza esithi abantu kumele bakhankase ngokuthula kungeladlakela. Ungathini ngalawo mazwi?
Ukuthi umnangagwa akhulume ngokuthula kufana lesikhiwa esithi oxymoron. Ukuthi oxymoron ngamazwi aphikisanayo kufana lokuthi izondo lothando, kumbe ngesikhiwa bathi love hate. So umnangagwa nxa sikhangele vele nguye umuntu esithi nxa singawukhumbula sesibone udlakela, sibone umbhuqazwe emcabangweni yethu, ngeke wasitshela ngokuthula namhlanje. Umnangagwa nguye owayekhokhela amabutho ombhuqazwe sikhathi iZimbabwe isanda kuthola uzibuse. Kundaba yodlakela sesiyakubona-ke lokhu akuthoyo ukuthi kuyakuba nodlakela yini, ngoba kumele sibone phela nxa sekuphele ngazake sikhulume ama-by-election angikhona engike yenziwa, kodwa ukuthi sikhole kumnangagwa hhatshi. Izakhumbula ukuthi umnangagwa wanikezwa isicoco sokuba ngu-Minister of Defence ngemva kokuchaya kwabantu lokubulawa kwabantu ngo-2008. Nguye umuntu owakhethwa ngumgabe waphointwa umgabe ukuthi abe ngu-Minister of Defence.
Umnumzana Sudan Chirodza, isikhulumeli se-Citizens Coalition for Change kwaBulawayo. Omunye wabasekeli bomkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Tendai Biti, lelinye ilunga lebandla lakhe bake babotshwa ngamapholisa abehlomile eHarare namuhla, kodwa bazokhululwa ngemva kokungenela kwamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Le nhlanganiso ithi uBiti lomunye wakhe bahanjiswe enkambeni zamapholisa ezimbili bazokhululwa kungelacala abalethesiweyo. UBiti uphakathi kokukhankasela ukubuyela esikhundleni sakhe sokumela iHarare East ePhalamende. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengakatholi imbiko eneleyo ngalolu daba. umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ukusolile ukubotshwa kukaBiti kwamapholisa.
U-Vice President we-Citizens Coalition for Change CC ubotshiwe namhlanje kungalasizathu ngamapholisa eGlendale. Baphonga umbopha bethwele izikhali amasotsha amapholisa amathathu ethwele izikhali omnye i-CIO. Siyanakanela ukuthi bazama ukunqaba ukukhampena lokho okwenzayo ngoba sizwile izolo ukuthi ubaba uVP wethu ubithe the campaign kugcwele abantu etshela abantu ukuthi engani bafanele bamvotele. Yikho ngakho nokho bazama ukuphazamisa iplani yakhe yokuthi engene ebantwini. Konke lokhu mahlabezulu kutshengisa ukuthi ibandla lezanu liyesaba ukuhlangana lathi mathupha. Yikho sebesenza izinto zobubhinya. Thina bebandla le-TCC singabantu esilembeko njalo asifuni udlame. Yikho bengibona into eziningi eZimbabwe zingahambi. Namhlanje siyabona ukuthi bathutha abantu emareserva bebabhalisa kuma-constituency lawo asemadorobheni.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Ukuthethwa kwecala eletheswa intatheli zindaba uJeffrey Moyo kuqhubekele phambili kobulawayo namuhla amagqwetha akhe esithi kumele lelo cala lilahlwe inkundla ngoba uhulumende sehlulekile ukuphuma lobufakazi obaneleyo obuveza ukuthi ngempela wephula umthetho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Manje uMark Nzira udlulisele phambili ukwahlulelwa kwecala likaMoyo kumhlaka 7 Mbimbitho ngemva kokupha amagqwetha kaMoyo unkosikazi Beatrice Mthethwa isikhathi sokuba aphanyeke isicelo sabo esipheleleyo kusiyafika umhlaka 21 Hlolanja. Kuthi uhulumende kumele abe esephendulile isicelo sokuba uMoyo akhululwe. Igqwetha ebelimele uMoyo uBeatrice Mthethwa uchaza impumela yedale.
We are of the view that the state evidence is insufficient for purposes of putting our client on his defense, and we have asked for a week within which to file an application that he be discharged on the basis that the state has not made out a prima facie case.
Umoyo ucalwa ngokuncedisa intatheli izindaba ezimbili ze-America abasebenzela i-New York Times. Umoyo ubotshwe ngomabasa nyakenye wavalelwa okwamaviki edlula amathathu andubana avunyele ukuhlawula isibambiso se-bail. Wetheswa icala lokutholisa izichenxe zokuba intatheli izindaba kuzizalwane ezimbili ze-America uChristina Gobham lo-John Silver ezisebenzela iphephandaba ele-New York Times lokungena ezweni okungekho emthethweni esephula umthetho wokungena lokuphuma ezweni owe-Immigration Act. Intatheli izindaba zaseMelika zahle zaphindiselwa ekhaya nguhulumende weZimbabwe zingaphiwanga lethuba lokuthonisiswa. Ipholisa eliphenya icala leli uMnumzana Ben Justin uthi ulabo ubufakazi obutshengisa ukuba uMoyo wasebenza ngasese ukutholisa izizalwane zeMelika imvumo yokusebenza ezweni okungekho emthethweni. Ukubotshwa kukaMoyo usolwa ngabenhlanganiso eziningi zentatheli izindaba emhlabeni jikelele okugoqela e-Committee to Protect Journalists ethi lesi sibonelo sokuhlukunyezwa lokwephulwa kwelungelo lokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Insan inhlanganiso ezimela ababalisi ziqhubeka zehlukene ngemibono phezu kokwengezwa kweholo lezisebenzi zikahulumende ngesikhathi ababalisi labo beqhubeka ngokungayi emsebenzini besithi kabalayo imali yokugada imchofa. Abafundi abanengi namuhla babuyiselwe emakhaya ngoba ababalisi bebelokhe bengekho ezikolo. Kubika uBathabile Masuku.
Abenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe bathi akula lutho osoluguqulwe kwengwezelelwa kukahulumende iholo lamalunga alo ngesilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini i-20% ngoba lokhu lingeneli lutho. Umnumzana Raymond Majongwe unobhala jikelele wenhlanganiso le uthi ababalisi lokhe behlezi ezindlini.
Nothing has changed. The people said like many other workers are still stuck at home. There's no reason to be going back because the government has really valid on the issue, on the critical issue. And the figures have said until some such
akula nto entshintshileyo, ababalisi lokhe behlezi endlini, uhulumende lokhe engakaniki ababalisi imali. Ababalisi njalo bathi uhulumende aze abanike lokhu abaye bathembise khona, ababuyeli emsebenzini.
Umnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ uthi uhulumende awufakayo mayelana lezisebenzi zakhe.
Njengababalisi abangaphansi kwenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, thina sithi ke asikabuyeli emsebenzini ngoba imali efunwa ngababalisi ayikafakwa nguhulumeni. Lokhu akutsho uhulumeni akwenzayo faka ke ukwethusela abantu ethi yena uzaxotsha abantu umsebenzi. Ngithi kabuyele ku statutory instrument of 2000 abalisise kuhle njengoba kuyiwo ababhalayo laphana bengaphicwa into abazibhalayo. Siye thina hayi okwamanje asikabuyele emsebenzini sisalinde ukuthi kulungisiswe konke.
Umnumzana Future Maphosa ongumzali uthi ababalisi kufanele babuyele esikolo ngoba imfundo isisiwa.
Ngibona kufanele ukuthi ababalisi bebuyele ezikolweni ngoba abantwana abasafundi, kufanele bebuyele ezikolweni ukwenzela ukuthi leli zwe lethu nalo futhi lingakhangelelwa phansi ezifundweni lezi. Kufanele ukuthi ababalisi bebuyele befundisa abantwana besikolo ukwenzela ukuthi ilizwe lalo lingawi nxa sokusiya phambilini kwezemfundo. Njalo siyazi ukuthi bakhala ngeholo kodwa kuqakathekile sibe ukuthi umuntu asebenze hola. Kodwa njengoba i-government ikhulume lapho ngendaba yeholo sokufanele ngabona babuyela besifundisela abantwana bethu kwezethu bebe nekusasa elihle, ikusasa elikhanyayo ngoba sithembele kubo ababalisi. Akula lapho ungadluli khona umbalisi, ngaze kube yini kumbe kube kuyini, yonke into iba njengombalisi ukuthi umuntu aza kuqalisa ukukwanisa ukuthi ayenze izinto, yonke into idlula kubabalisi.
Unkosikazi Thandeka Msipha olomntwana ofunda ibanga laphansi uthi ulokujabula nxa sekulokuxoxisana lababalisi.
Silokujabula nxa kulokuxoxisana phakathi kukahulumende lababalisi. Sithwele nzima kakhulu ngoba nxa ungenelisi ukubhadala ama-extra lessons umntwana uyasalela emuva. Kubuhlungu kakhulu ukuthi umntwana abehlezi endlini abanye befunda nxa sekuthembisa lathi siyajabula ukuthi abantwana bethu sebezafunda.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta isivumelane lamanye amalunga ayo ukuthi babuyele emsebenzini besaqhubeka bexoxisana lohulumende. AbeZimta batshele iphephandaba leSunday News ukuthi izakhulumisana lohulumende ukuthi ababalisi abakade bengayi emsebenzini kusukisela izikolo zivulwa bengamiswa umsebenzi. Lokhu kuphume emhlanganweni obukhona ngeviki ephelileyo ngolwesihlanu lapho abathenjiswe ukuthi iholo labo lizabuyela kwelifana lababelithola ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uchaze ukuthi abakhangelelanga ukuthi ababalisi bangabuyela emsebenzini bafike bazihlalele.
We expect that teachers will report for duty. It's the report for duty. They do not report to come and not perform their duty. So they report for duty to perform their duty.
Sikhangelele ukuthi ababalisi babuye emsebenzini bezokwenza umsebenzi wabo.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhipha umfundo pho uMavima yehlule ngoba ubengadophi ucingo lwakhe. Ababalisi loba nje bengezelelwe iholo njengazo zonke izisebenzi zikahulumende, bona bathi bafuna iholo labo libuyiselwe kulelo elomnyaka ka-2018 lamadola eMelika angamakhulu adlula amahlanu, i-$540, hatshi ukuthi babhadalwe ngedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Dobu lamhlanje sixoxa labakhankasela ukhetho lwama-by-elections kanye lohlelo lweZimbabwe Electoral Commission olokubhalisela ukuvota olwe-mobile voter registration. Ingcweti kwezempilakahle zithi lokhe busanda ubufakazi obutshengisa ukuba ayisebenzi eminye imithi lamaphilisi ohlobo lwama-antibiotics eZimbabwe okubizwa ngokuthi i-antimicrobial resistance. Kubika uMavis Gama.
Inhlolisiso eyenziwa ngabohlangothi olubona ngendaba zokuqhamuka kwemikhuhlane elizweni kulandela ukuqhamuka kwesihudo sekholera ngomnyaka ka-2018 yaphuma lobufakazi obuveza ukuba ngempela zazikhona izehlakalo zokungasebenzi kwemithi eyayisetshenziswa ukwelapha izigulane ngaleso sikhathi okwenza kwabanzima ukulwisana lesihudo lesi kusetshenziswa amaphilisi ama-antibiotics ayekhona. U-Dr. Mafios Siyamchembu, umkhokeli wesibhedlela esigabeni sakoBulawayo, ulandisa kabanzi ngeyinye yembangela yokungasebenzi kwemithi lamaphilisi ama-antibiotics, i-antimicrobial resistance, AMR.
Nxa sokule resistance kutsho ukuthi imithi le lamaphilisi la akusasebenzi ukubulala lawa magcikwane. Kunjalo nje le mkhuhlane isingamemetheka isibulala abantu ngoba singasakwanisi kubulala amagcikwane abangela le mkhuhlane. Kuvame ukwenzeka ukuba le resistance uma abantu bengaqedi i-course yale mithi owamaphilisi lawo ama-antimicrobial.
U-Dr. Siyamchembu uqhubekethi okunye okubangela ukuthi limithi ingasebenzi kugoqela ungayisebenzisi kuhle okunjengokuyiyekela insuku zokuyinatha zingakayeneli ngoba umuntu esesizwa ngcono ukuyisebenzisa ukwedlulise amalawulo lokunye.
Umuntu oyabe engabonwanga ngudokotela akwanisa ukunatha amaphilisi noma imithi engahambelani layo engasiyo ezolapha lo mkhuhlane acabangela ukuthi ulawo. Kuzokwenza ukuthi lwana obhalelwe i-prescription engaqedi ikhosi yakhe ngemfanelo. Konke lokhu kubangela ukubana kube le resistance emithini esiyinathayo ngoba umuntu enatha imithi angayibhalelwanga mhlawumbe engalaphi imikhuhlane le alayo kumbe mhlawumbe engahambelani lobukhulu bomzimba wakhe. Lo okade ebhalelwe akasakwanisi ukuqeda imithi yakhe ikhosi yakhe njengoba udokotela embhalele. Konke lokhu kuyingozi.
Osaphethe isikhundla zokubona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ezikumanyano wamazwe omhlaba, u-acting UN resident coordinator enguye njalo ummeli wenhlanganiso ebona ngezempilakahle umhlaba wonke eye-World Health Organization WHO, ulandisa ngenkinga amazwe omhlaba ogoqela eZimbabwe asebhekane lazo zilethwa yi-antimicrobial resistance.
Antimicrobial resistance is really a silent pandemic that will be responsible for millions of excess human deaths, increased healthcare costs, loss of livelihoods, threat to food security.
Lolu duko lokungasebenzi kwemithi yohlobo lwama-antibiotics kulubhubhane ngokwalo olusacatshile oluzabangela ukulahlekelwa kwemiphefumulo yezigidi zabantu. Kubangele ukuqonga kwendleko enhlangothini lwezempilakahle, ukulahlekelwa indlela zokuziphilisa kuzokuba yinkinga kwezokutholakala kokudla.
uDr. Gasasira uthi abenhlanganiso yakhe bakhangelele ukusebenzisana nabenhlangothi zonke phansi kobukhokheli bukahulumende weZimbabwe okhona ukudinga indlela zokulwisana nalolu dubo. Uhulumende weZimbabwe uyakuvuma lokho ukuba ngempela ilizwe selibhekane lenkinga kweze ungasebenzi kweminye imithi lamaphilisi ohlobo loma antibiotics. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro yena uthi sekudinga ukusebenzelana ndawonye ukulunqoba lolu daba ukuze lungagcini selusiba ingozi enkulu kakhulu kumpilo zabantu elizweni lemhlabeni wonke jikelele.
Let us come together as a family, community and nation, and as the world, and to spread awareness and stop the resistance. Now is the time to take action to protect ourselves, starting with you as an individual, as a health professional, as policymakers, and as different industries and sectors.
Kumele sisebenzisane njengemuli, umphakathi lesizwe njalo njengomhlaba wonke, ukusabalalisa ulwazi kanye lokumisa lesi simo. Lesi yiso isikhathi sokuthatha amanyathelo okuzivikela thina, uqale ngawe ngokwakho, njengowezempila kahle, njengesiphathamandla kanye labezinye inhlangothi.
Kodwa isakhamuzi emzini wePhumula South, uMnumzana Kenneth Moyo, uthi abantu badinga ukufundiswa ngengozi ekhona edabeni lokungasebenzi kwemithi namaphilisi ukwelapha imikhuhlane ebiselapheka esikhathini sangemuva.
So ngibona ngani iMinister of Health ilo mlando wokufundisa abantu ukuthi babeyazi lento ukuthi uma beloko besebenzisa lawa ama-antibiotics bagcina bewesa nje isikhathi le mali yabo, ngoba agcina engasasebenzi engasakwazi ukwelapha lowo mkhuhlane abacabanga ukuthi bayawelapha.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele ye-WHO bathi lolu dubo luqhubeka lukhula njalo selukusibanga esibi emhlabeni wonke jikelele, besithi sokusenza kube nzima ukwelapha abagulayo emikhuhlaneni ebiselapheka lula esikhathini esedlule. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kucatshangelwa kuba kusiyafika umnyaka ka-2050 ukungasebenzi kwamaphilisi lemithi yama-antibiotics kuzobangela ukulahlekelwa kwempilo ebantwini abayizigidi ezingaba lichumi 10 million emhlabeni wonke jikelele, okuzokwenza kube ngokuyingozi edlulise amalawulo empilweni zabantu ukwedlula udubo lomkhuhlane owemvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo ahlaselwe ngabasekeli bamabandla aphikisayo kobulawayo namuhla ekuseni achaywa ngamatshe lamarekeni ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwamabhayi elections. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Tendai Biti, uke wabotshwa ngamapholisa namuhla wazokhululwa engetheswa ngacala. Bekulusuku lwezithandani namuhla oleValentine's Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.